kurangirira karaiwa muwemo mutecho nevatikanga vatituika vasiriko vambirira ndivo musovoisiringe wana munguva kale kuimberiwa nevena mwera